tamba ya tambirwa nekanzuru uyewo iri mumaoko Studio 7 kubva kubasa rezvekutongwa kwematunhu inoti kusarudzwa kwevakafano bata chigaro chameya weHarare vainoki mupamaonde vebato reCitizens Coalition for Change nemusi wechishanu chapfuura kwakaitwa zvisiri pamutemo nekudero zvese zviga zvakatorwa nekanzuru mumusangano uya zvisi pamutemo. Tsamba yauya mushure mekunge vamupamaonde vaita musangano nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vamupamaonde vati vakatyamadzwa zvikuru netsamba iyi vachiti waisi pamutemo sezvo yabva kune vakatsanobata chigaro chemunyori webazi iri vachitiwo vacharamba vari pachigaro ichi sezvo vakasarudzwa zvichitevedzwa mutemo.
Tsamba yandagamushira inoratidza kusamira pamutemo zvakanyanya. Ini sameya saacting mayor weHarare, my immediate supervisor is the minister. Tsamba iyi iri kuratidza kuti yabva muministry asi ichinyorwa naacting permanent secretary anova asina authority yekutaura anything chinoita nezvakansela kana meya, asi minister ndiani kodzero yekunyora izvo. Saka pane hurongwa hwakatevedzwa zvakanaka. Meeting yavari kutaura yefull council yatakapedzisira kuita yakakonvinwa zviri pamutemo. Letters ekonvinin aripo.
Vatiwo zviri kuitwa izvi nzira chete yekungovhiringidza mabasa akanaka anoda kuitwa nekanzuru yavo.
Zvinhu zvinokatyamadza nekusanzwisisika kuti basa racho rinotakurika seiko, makansela zvacho oita sei kuti service delivery inofanira kuitwa kuvagari veHarare ifambire mberi tichitakura Harara, tichigadzirisa migwagwa, tichiita kuti mvura isvike kuvanhu. Izvi zvakadai izvi zvinongoripo kukanganisa kufamba kwebasa rakanaka.
Tsamba iyi inotiwo bazi rezvematunhu rinocherechedza varinoti vakafanobata chigaro chameya vaStuart Mutizwa veMDCP avo vakasarudzwa panguva iyo mamwe makanzuro ainzi aitsigirira mutungamiri weMDC Alliance panguva iyoyo vaNelson Chamisa akadzingwa mukanzuru navaDouglas Monzora veMDCP. VaMutizwa vange vasiri kudaira nharembozha yavo patavafonera tichida kunzwawo maonero avo panyaya iyi. Kwetava Marufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti hakuna chisiri pamutemo chakaitwa nemakanzuro akaita musangano nechishanu vachiti guta rinofanirwawo kutungamirirwawo nemunhu akasarudzwa nemakanzuro akasarudzwa nevanhu.
Vamafumi vasipo guta rine kodzero rekutsvaga umwe anofanira kubata chigaro panguva ipi zvapo kana makanzera zvagara. Tinochidza kuti makanzera akambodzinga akawanda ndezvinhu yakasara ichiitika paguta reHarare. Makanzera mazhinji akasarudzwa nevanhu anga asipo. Sezvo makanzera akasarudzwa nevanhu mazhinji adzoka, zvine kodzero kuti guta reHarare ritongwe nemunhu anodihwa nevanhu akana anosarudzwa nevatungamiriri vevanhu. Handioni pane chakaipa kuti makanzera atsvage umwe munhu anofanira kubata chigaro vamafumi vasipo.
Izvi zvatsigirwawo neumwe wemakanzura eCitizens Coalition for Change vaDanford Ngadziore avo vati
nemafumango suspendwa a day before minista vachisaita nyaya yeapi yekuconstitutional court. So under zvakafanana izvozvo zvoro kuti the first sitting ye meeting ye Friday yafanira kuvhotera acting mayor kusvika nyaya yamafumo yanzipo.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo. Asi mumwe kanzura weguta reHarare vaMartin Matinyanya vekumbare vakapinda pasi pebato reZANPF vashoropodza zvakanyanya makanzura ebato reCCC vachiti vari kuvhiringa mabasa ekanzuru nekuda kuchinja-chinja zvakabvumiranwa panguva iyo vaive vasiri makanzura.
Vakauya vaine chinangwa chekuda kuvakuvinga kudya kwete kuda kuvinga mainterest emaresidensi nekuti muviro wakaita kuti zotaura kubva tatora zvigaro taura kubva taita sei kubvisa makomitizi siko zviri pamutemo Aida kuita kuti zvichisimba. Ah, izvo zvinhu zvakaipa zvikuru. Kunyanya kuvagari.
Mumusangano wavo nevatori venhau, vamupa maonde vatetera kuvagari vemuHarare kuti vabatsirwe kuchenesa guta, vachiti havana zvekushandisa zvakakwana.
Mataxi anokwana 61 aripo. 8 chete ndiwo ari kushanda. Saka kuti basa riri kufanira kuitwa iri. Dere kuclear madam sites anova anonengedzera kuti tikasazviita zvirwere zvinogona kunetsa mukati meHarare sezvakamboitika makore akapfuura kuna na Glenview na Budiriri atidi kuti tisangane nesituation yakadaro zvakare so seva semakanzela akatumwa nevagari akasarudzwa nevanhu vane shungu dzekuti daita yakwanisa kuita emergency inoita kuti tigadzirise tibvise marara iwayo saka taona sekuti pakati pedu muvagari veHarare kune vamwe vangagona kutibatsira
vatiwo vakawirirana kutanga chirongwa chekuchenesa guta kubva china chevhiki rino kwemasondo mana vamupa maonde vatiwo kunyange hazvo kuine kunyunyuta kukuru kubva kuvagari kuti kanzuri inowana mafuta ekudzingirirana nevatengesi vemumugwagwa asi vachiteya mafuta ekufambisa mota dzinotakura marara vati mari dzekanzuri dzine zvirongwa zvakasiyana siyana nekudaro vanodzingirirana nevatengesi ava ibasawo ravo vatiwo mumusangano wavakaita nechishanu vakaramba zvekuti vanhu makumi matanhatu vaende kuzimbabwe international trade fair uko kwaifanirwa kushandisa mari yavati yaisvika zviuruzana nemakumi matatu ne zvitanhatu ekuamerica vakakurudzira kuti kuende vanhu vatanhatu chete asiwo vamwe vataura nestudio 7 vanoti zvisinei nechigaichi vanhu vakaenda kuzeta ITF vanodarika zvakatarwa nemusangano izvi vamupa maonde vatiwo kanzuru yavo iri kuzeya nyaya yekuti zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemari inobhadharwa nenzvimbo dzakasiyana siyana dzemuguta ishande kunzvimbo idzodzo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.